Mugwaro rakanyorwa nemunyori mukuru mubazi rezveutano eakomodo Jasper Chimedza. Hurumende inoti ichabhadhara vashandi vayo mari dzemabhonasi zvichienderana nekuti mushandi akashanda sei kana kuti performance appraisal, asi vashandi vehurumende vanoti izvi hazvina musoro sezvo vagara vachitambira mari dzakafanana. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vabvuma kuti gwaro riri kutenderera pamadandemutande rakanyorwa naDr Chimedza uye mashoko arimo vakapiwa nePublic Service Commission.
Ichokwadi kuti zvinyorwa izvo zvabva kubazi reutano nekurera kwevana yakanzi payments of annual bonuses for the year 22. I think munyori wezveutano nekurera kwevana vanonyatsotsanangura kuti PHC ndo vakapa zvinyorwa vachizivisa vanhu vachidya maitiro ekupa vanhu matatenda anova bonus and nezvimwewo zvinonge zvichitarisirwa matingati maawadi. Saka PHC vari kuzivisawo basi ravo kuti ndizvo zvavapo, kuti vanhu vachigadzirira kuti vaite mapreza kuti vasozoshamisiki kuti tanyimwa bonus.
Patabvunza kuti zvinokwanisika here ipo pasina nguva yekuita magwara anoratidza mashandiro aiita mushandi, vamujiri vati iri harisi dambudziko sezvo zvichigara zvichiitwa makore ose kunyange zvainge zvisingashandiswe pakupihwa kwemari dzemabhonas.
Hazvinonotidzena nekuda kwekuti vanhu vagara vachiti gavhment yagara ingori nemutemo kana system yeappraisal system. Saka hazvizi zvitsva zvekuti zvatanga iyo pari zvinhu, vagara vachimbozviita vanhu, hazvizi chinhu chinyuwana.
Mutauri wevashandi vemubazi rezveutano reZimbabwe Nurses Association kana kuti ZINA vaEnoch Dongo vanoti sangano ravo harisi kutambira zviri mugwaro iri, vachiti vashandi vose vari kutarisira mari yebhonasi semakore ose. VaDongo vanoti havapesane neurongwa hweperformance appraisal.
Maperformance appraisal zvinhu zvagara zviriko zvachingoitwa gore negore, achisubmitwa zvavo, zvachiitwa semaitirwe azvo, and zvinhu zvatinotambira zvinhu zvatisiri kupokana nazvo. Tava kupokana nazvo kana zvaakunzi kuti uwane bonus unofanga kunga ine maperformance appraisal. Kudai kuri kuti pamwe hurumende yakataura zvinhu izvi kutanga kwegore, munhu wese aida izvozvi zvakatoitwa zvikatopera.
Mutauri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaGoodwill Derera vanoti hurumende yave kuda kudududza pane zvavakavimbisa pamusangano weNational Joint Negotiating Forum wekuti vashandi vachapihwa mari dzemabhonasi semakore ose. Tachigara rimwe sangano rinomirira vadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vanoti kupa mari dzemabhonasi mushure meongororo yemashandiro akaita mushandi gore rose kuda kupatsanura vashandi zvine utsinye mukati uye kuchikora kodzero dzevashandi.
Aya yekuti mabhonasi anopiwa masivil servants akuzopiwa zvichienderana neperformance yemunhu, kutanga inodivida vashandi vehurumende zvichiita kuti zvinzi kurwira bhonasi haichisiri basa ratingaite chirwirangwe. Kuchivanyima muchitarira zvikonzero zvakasiyana siyana, unenge watove utsinye kuri kutyorwa kwemutemo zvakare.
Mukuru anoona nezvetsvakurudzo kana kuti research murimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaJospat Gwenzira vanoti hurumende inenge iri kuda kutsikirira vamwe vashandi. Hatina kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Mwuye kana gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mazima vari kunze kwenyika vanga vasiri kudavira nhare mbozha dzavo. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.